mutevedzeri wemunyori wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti nhengo dzavo dzakabvumirana kuti nemari iri kupiwa nehurumende vashandi vachange vachienda kubasa mazuva maviri chete muvhuro nechipiri kutanga nemusi wemuvhuro.
Vanhu vose vakawirana kuti muhuro watapiwa nehurumende uyu hautengi uye hautauri pamaera nemaramiro anoita munhu akadzikama achinzi anoshanda. Saka isu takazongoti mari yetinopiwa yechifambiso nehurumende inokwanisa kutichengetedza nokutibatisa basa kwemazuva maviri. Saka daro rezikopsu rinova rinosanganisira vashandi vose vehurumende vachimiririrwa rakapa chifungo chokuti takuenda kubasa muvhuro nechipiri, chitatu nechina nechishanu tinge tisina mari yekufambisa.
Amai Sandra Davi, avo vane vana vaviri vari kudzidza pane chimwe chikoro chehurumende muHarare, vati kana vavairidzi vakabatana nevamwe vashandi kuenda kumabasa mazuva mashoma, zvinosiya vana vavo vari muna Taisireva. Amai Gavi vati nekuda kwekuvharwa kwakamboitwa chikoro gore rapera, vana vavo vakasarira shure zvakanyanya sezvo vakanga vasiri kuita zvidzidzo zvepadande mutande.
Semubereki ndiri kushungurudzika zvizhinji nekuti vana vakaita gore rese vasiri kuenda kuchikoro. Nau zvikoro zvavhurwa, vadzidzisi hapana zvavari kuita. Tachikumbirawo dai hurumende yaongororawo mihoro yavadzidzisi, vapewo mihoro inogutsa mwoyo yavo kuitira kuti vagodzidzisawo kunyange nevana vedu vaine chido.
Mumwe mubereki vabhani Manokore vanotungamirira National Association of School Development Associations and Committees vaudza Studio 7 kuti vanoshungurudzika zvakanyanya nekuti panorwa nzou huswa ndihwo hunokuvara. VaManokore vati varayiridzi vakaenda kuzvikoro mazuva mashoma pavhiki rega rega, vana vechikoro havakwanisi kupedza zvidzidzo zvinotarisirwa zvepagore. VaManokore vakurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu dambudziko remari yemihoro yevarayiridzi risati radzikamidzi.
Tikati isusu vadzidzisawo mazuva maviri chete hapana chinge chafamba ipapo, tinenge tatokanganisa dzidzo yevana zvakapfurikidza. Ndokuti akauya mazuva maviri koma mumazuva matatu manaya mwana anenge achidii anodzidza sei.
Mutungamiriri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vakurudzira hurumende kuti ingopa varayiridzi mari yavaiwana muna 2018. VaMasaraure vati nekuda kwedenda ririko reCovid-19 zvakakosha kuti nguva shoma vadzidzi yavari kuzvikoro vadzidze zvakakwana.
Nenyaya yedenda reCovid-19 nguva shoma yatinayo muzvikoro hatingadi kuti itambiswe pasina kudzidziswa kuri kuitwa.
Mutungamiriri werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavasira Zhou vayambirawo vakatiwo injodzi kuendesa vavairidzi vasina rufaro kunodzidzisa, vachitiwo kunyange pamazuva anenge achiendwa kubasa varayiridzi vanodzidzisi nemwoyo yese sezvo vanenge vachinetsikana nekuti vorarama sei nemari shoma yemihoro.
Varayiridzi vanoda kudzidzisa mazuva yese asi mari yavanotambira ndo isingakwani kuti vange vachienda kuchikoro. Zvazvinongoreva ndezvekuti masilabhasi haakwanisi kuti akaziwe nevarayiridzi vacho, chaka vachinda pa2 days vanenge vasina kufara.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vakaudza Studio 7 parunhare kuti havana zvavangataure pamusoro penyaya iyi, vakati titaure nebazi rinoona nezvevashandi vehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rebazi iri muzvinafundo Paul Mazima. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.